Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo gumiguru 31 2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Kwanza kwa nesu mchirongwa chedu cha nasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC nchiti, hezu neziri mchirongwa chedu cha nasi.
Zaka kosa yikuru kutuwa na warambi wa kizivaruti kubayo wanaomba kuno batika zikuru kuita utichiruwele cha COVID. Si pere chite chishoma, chite zagarega na cha kupata.
Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19 paine kurudziro yekuti vanhu varambe vachibaiwa nhomba yekudzivirira chirwere ichi
havasi kuratidza sekuti climate change inyaya chaiyo chaiyo iri kutadzisa hurumende kurara kuti toita sei kuti tidzivirire vanhu vedu kubva kumatambudziko eclimate change
mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa voenda kuScotland kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze weUnited Nations hurumende yeAmerica inoti haitambire zvakataurwa nenhumwa yeUnited Nations panyaya yezvirango ichiti kutadza kutungamira nyika ndiko kwakanganisa Zimbabwe kwete zvirango Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mushure mekumbopedza mazuva maviri pasina afa nechirwere checovid-19, bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere ichi nezuro zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi manomwe nemanomwe kana kuti 4,677. Vanhu makumi maviri nevasere vanosanganisira vana vechikoro gumi nevana pane chimwe chikoro kuMidlands vakabatwa nechirwere ichi. Izvi zvasiya vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu nemaviri nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemana kana kuti 132,954. Vanhu vabaiwa nhomba yeCovid-19 kekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu zvine mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemaviri vanhu vabaiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemazana manomwe nemakumi mana nemaviri kana kuti 2,590,742. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Asi uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba munyika huri kuramba huchidzikira zvakanyanya. Bazi rezveutano rainge rine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba mukupera kwegore rino. Nyaya yekuderera kwevandu wevanhu vari kubayiwa nhomba iri kuuya apo nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira kuti vanhu vakasabayiwa nhomba chirwere ichi chinogona kudzoka zvine mutsindo kechina kana kuti fourth wave sezvachave kutoita kunyika dzakaita seDominican Republic, Belgium neRussia. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaimbova gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa.
Zvakakosha zvikuru kuti vanhu varambe vachiziva kuti kubayiwa nhomba kuno batsira zvikuru kuita kuti chirwere checovid chipere chiite chishoma chiti zvakarega nachakubata chirege kuparadzane kasika zvinoiurakidza zvakare kwatiri kuti vanhu vazhinji vakangoona kunge zvinhu zvaanani vaakutiwo ano zvaka zvapera handizvo ngatirambe tichienda tondobayiwa mavaccines acho ariko makoti variko saka ngatiitei izvozvo
asi mungati mishonga kana kuti nhomba idzi dziri kushanda here nekuti tinomboverenga pamadandemutande akasiyana-siyana apa pana Facebook pana na WhatsApp vanhu vachi
tumidzirana mashoko ekuti aiwa nomba dzimwe nguva ukazobaiwa unozorwara mune ramangwana iri kunyatsoshanda here?
Tichienda tichisenza nenyaya yescience tinoona kuti mishonga iyi iri kushanda ende hazvisi kuprovhika muno muZimbabwe chete kati kunyika dzakawanda dzinotora mishonga yemavaccines iyaya tiri kuona kuti iri kushanda chaizvo ende tinokurudzira vanhu vedu vese kuti vaitore asi tinonzwa kana even zvauri kubvunza iwe ndezvekuti vamwe vanenge vatora mishonga iyoyo asi vachizorwara kana kutoshayika ende tinenge tichiziva zvakare kuti pamwe zvinenge zvaitika zvakawanda pamwe unenge uine zvimwe zvirwere zvinozosangana naizvozvo saka zvinenge zvichida kuti tizive kuti pachayo mishonga yemavaccines inoshanda here ende sainzi dzese dziri kuti inoshanda.
Tichitarisa pakushanda kunoita nhomba dzakadai kupasimba kumasoja emuviri zvinenge zvichinyatsofamba sei muviri wemunhu?
Ya zvinoitika ndezvokuti mumuviri wemunhu mune tumasoja turimo nakare nakare asi kana kwauya chimwe chirwere chitsva chisati muviri wenyu usati wagadzira masoja anorwisa itwotwo turwere tutsva itwotwo muviri unenge uchitoda kuti ugadziriswe kuti uite prepare kurwisa karwere katsva ikako saka ndokushanda kwaunoita vaccine kuti inomutsiridza tuhasha kana kuti masoja kana kuti mavoveterans kana vanokwanisa kurwisa vanokwanisa kurwisa tumainfection tunenge tuchiuya itwotwo nechirwere chitsva saka ndokushanda kunoita mavaccine kunomutsa miri wako kuti uite masoja anokwanisa kurwisa chirwere chinenge chauya asi mavaccines edu munoziva imi mazhinji acho ndeyekuti unenge watora chirwere icho chakaitwa mochiuraya kana kuti you kill it or you attenuate it mozoinjecta mumunhu zvakasiyana siyana mamwe vari kuseenzesa zvemagenetic vamwe vari kuseenzesa zvandataura izvozvo kuti muviri ugadziriswe kuti warwise chirwere ichocho.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasimuka nhasi vakananga kuGlasgow, Scotland, kumusangano weUnited Nations wezvekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti COP26. Kunyange hazvo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzichiti misangano yeUnited Nations inoendwa kana nevakatemerwa zvirango, vamunangagwa nevebato ravo reZANU-PF vanonzi vari kuita sekunge vakakokwa neBritain. Vamunangagwa vanoti havo vari kutarisira kuita musangano nemutungamiri wehurumende yeBritain vaBoris Johnson nevamwe vatungamiri venyika kumucheto wemusangano mukuru uyu. Kumusangano uyu kuri kutarisirwa kuti vatungamiri venyika zana kusanganisira mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vatenderane panzira dzekudzikiswa kwekusvibiswa kwemweya unofemwa nevanhu. Vachitaura pavhidhiyo padandemutande ravo retwitter mazuva mashoma apfuura, vamunangagwa vakati mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa padandemutande ravo retwitter:
"My country and the parts of Southern African region continue to experience the devastating impacts of climate change, ranging from cyclone-induced floods, recurrent droughts, and the shorter rain seasons. This is in spite of the fact that our continent is the least polluter. COP26 in Glasgow must therefore be about action and the fulfillment of decisions of the past. In addition, concrete financial support is essential to combat climate change."
Nyika yangu nedzimwe dzemusadak iri kusangana nematambudziko ekushanduka kwemamiriro ekunze kusanganisira mafashamu emvura, nzara nekusanaya zvakanaka kwemvura. Izvi zviri kuitika kunyangwe tisiri kusvibisa mweya wekufema. Musangano weCOP26 unofanira kunge uri wekutora mantano akasimba pane zvakatenderwanwa uye kuumbwa kwehomwe yekuona kuti zvaitwa kwete kungotaura chete.
Asi mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu vari munharaunda dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vanoti muromo wazarirwe nerwizi sezvo vamunangagwa vari rungotaura zvinhu zvisiri kuitwa nehurumende yavo panyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze.
Tichitarisa mashandiro ehurumende yeZimbabwe pamusoro pekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze, havasi kuratidza sekuti climate change inyaya chaiyo chaiyo iri kutadzisa hurumende kurara kuti toita sei kuti tidzivirire vanhu vedu kubva kumatambudziko eclimate change.
Sei muchidaro?
Semenzaniso, tine madonations akauya kuzobatsira vanhu vecyclone Idai. Mari zhinji dzakanyangarika. Hatina kuona vanhu vachisungwa kuti vatora mari idzodzo dzisiri pamutemo. Tichine vamwe vashoma vachiri kugara mumatengi vakakanganiswa muna 2019. Ndoda kutaura kuti pakaitika zveimwe cyclone nhasi uno, kune vanhu vakararama patsaona yemuna 2019 vanokwanisa kufa nhasi uno. Asi taane makore maviri ekuti tinokwanisa kunge takadzidza kuti zvinhu zvinogona kuenda nepamwe. Tingaite sei kuti vanhu vavake misha yakati simbei uye munzvimbo dziri nani? Zvinhu izvozvo hazvisiri kuitwa. Pane grand re 10 million rakapiwa kuMinister of Agriculture muna 2019.
Yakabva kupi mari?
Kubva kuGlobal Green Grants. Vakanyora pamwe chete neWorld Food Program proposal iyoyo. Nanhasi mari iyoyo ichingoripo nekuti panodiwa plan, ingori plan of action nekuti tichaishandisa zvakadai zvakadai. Shoma shoma ndo yakashandiswa, asi zhinji yacho ingoripo. Ma victims e climate change vaifanira kuti vabatsirwe variko, asi havasokwanisa kuwana that help.
Mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu vari munharaunda dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vari parunare kwamutare. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield vanoti nyika yavo haitambire ongororo yakaitwa nenhumwa yeUnited Nations yange iri muZimbabwe amai Alena Dohan yekuti zvirango zvakanganisa upfumi hweZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogara vachiti zvirango zvinofanira kubviswa nekuti zvavhiringidza upfumi. Asi vachitaura nemusi wechishanu pamusangano weUnited States Africa Regional Media Hub amai Thomas Greenfield vakati nyaya yapa kuti Zimbabwe inange kumawere kutadza kutungamira nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Vanoti zvirango hazvina kutemerwa nyika yose asi vanotyora kodzero dzevanhu. Vakatiwo zvinosuvisa kuti nhumwa yeUnited Nations haina kubudira hurumende yeZimbabwe pachena. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakabatana nesangano replatform for youth development kuChipinge muurongwa hwekudzidzisa vana nezvekuipa kwedambudziko rekurodzwa kwevanasikana vasati vabvazera. Sangano reZLHR riri kumirirawo vamwe vakaendesa hurumende kumatare vachiti iri kukundikana kutora matanho akasimba ekumisa nyaya yekurodzwa kwevana vasati vabvazera. Muna kurume hurumende yakazivisa kuti vanasikana vasati vabvazera zviuru zvina nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemapfumbamwe kana kuti 4959 vainge vabatira pamuviri kubva mumwedzi miviri yekutanga kwegore rino chete. Asi mumapepa ari kumatare hurumende iyo yakambooshorwa neUnited Nations nezvenyaya iyi iri kuti iri kuita zvose zvainokwanisa mukupedza dambudziko iri. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClaris Maduku.
Papera gore ra 2020 takaona kuti nyaya dzekurorwa kwevana yatingati child marriages ndiyo yanga yanyanya, yanga yatove shadow pandemic kunyange vanhu vanga vachitaura zvekuti COVID-19 yasimukira rikuraya vanhu, asi tanga taonawo kuti child marriage chinhu changa chanyanyawo.
Saka sei mangafunga kuti vana vanyore rondedzero nezvedambudziko iri?
Pavanenge vachinyora vachita tsvagurudzo ndopavanenge vachiitawo participate chinzwa pfungwa dzavo.
Mune zvavainyora vana vaiti dambudziko riri kubva papi?
Aingotaura kuti chechi dzemagamenzi ekuchena kana kuti dzemapostori ndo dziri kunyanya uyewo nedzimwe tsika dzemagariro dzoshandiswa mukati memhuri ndo dzimwe dzinokonzesa tane nedzimwe mhuri dzine machild headed families vabereki vachienda kana kunze kwenyika sekuSouth Africa kuno kuchipinge vosiya vana vari form 1 vachigara nemashamwari kana nemaneighbors vana vosara vachimira zvavanoda vopedzisira varohorwa chimwe chakabuda inyaya yepeer pressure kuti vana nenyaya yenaturing pane zvimwe zvisingachatyiwi nevana vanoswera vachiita zve online ende pachagurudzo pakaratidza kuti vana 9 pa 10 vanofarira kuswera vari pamasaisai eonline vanenge vachitarisa zvinhu zvepabonde atingati mapornographic views ndo zvimwe zviri kukonzeresa zvanga zvichibuda zvichinyorwa nevana kuti saka vana vanenge vachida guidance yakanyanya kuti vakure zvakanaka
vangani vakakwanisa kupinda makwikwi aya
musoro wenyaya wavanga vashandisa wanga wachingonzi child marriage ichidhisu taipa vana vatatu mibairo kune vana vese vakabudirira takaita over 100 mascripts evana vakanyora
ndivanani vakaona mbairo yepamusoro
wekutanga akabudirira anonzi Chipo Mfambi anodzidza pachikoro chechipangai high school ndiye akaita number 1 akapihwa mubairo we $250 kubhadhara kwachikoro fees yake yose nemauniforms nestationary zvinokwana gore rose saka akungodzidza zvake mahara mwana wake kusvikira apedze form 4 number 2 yakaitwa naPrecious Majede anodzidza pachikoro cheRimbi High School akawana mubairo we $250 number 3 yakaitwa naNyasha Mandiamba anodzidza zvekuChipangai High School akawana mubairo $150 nema uniforms ake kuti akwanise kupedza chikoro
mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClarice Maduku vari parunare kuChipinge iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika zvuru nezvuru zvevanhu muSudan zvarasidzira nhasi zvikavhara migwagwa mumaguta mazhinji zvichitsutsumwa nekupidigurwa kwehurumende nemutungamiri wemauto General Abdel Fattah al-Burhani musi wa25 Gumiguru nyangwe hazvo mauto akauraya vanhu vatatu nekukuvadza vanodarika zana nemusi wemugovera izvi hazvina kumisa vanhu kuratidzira zvine mutsindo nhasi vanhu gumi nemumwe vafa kusvika pari zvino mukuratidzira uku mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden vari kutarisirwa kuita musangano nemutungamiri weturkey vatayyip erdogan kumucheto wemusangano wenyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti g20 uri kuitirwa kurome kuitaly vatungamiri venyika ava vari kutarisirwa kutaura nyaya dziri kupa kuti vasawirirane dzakaita sehondo yekusiria neafghanistan iko zvino tochimboenda kuna maigove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti youth forum
Kwazwai, muri yeZimbabwe ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega ini ndini Maikove nhasi muchirongwa tine hurukuro navafreeman chari vesangano recitizens initiative tiri kukurukura nezvechirongwa chavo chegofundme iyo inove iri homwe iri kuunganidzwa nechinangwa chekubatsira vechidiki vemungai kuti tinzwe zvizere ngatipei mukoma freeman chari mukana uri kuti vatsanangure zvizere
zvatiri kuita ndezvekuti community podium yakaenda kungai vanoita madocumentary vakaona kuti muarea yegwelichena umu vanhu vaichema-chema kuti hatina mvura hatina zvikoro especially zvesekondari vana vari kufamba 22 kilometers pazuva kuenda kuchikoro nekudzoka saka ndipo patakati isusu secitizens initiative ngatishandei tese toona kuti tingakwanisa kupedzisa here block rechikoro ravakanga vatanga nemba yematicha yavakatanga futi saka takabatatanga GoFundMe tikutarisira kuti tingakwanisa kureza $10,000 todi topedza chikoro vana vokwanisa kudzidza vari munzvimbo yakanaka
chii chakaita kuti sesangano mude kubatsira vagari ava
vemugari isu zvatinoita ndezvekuti tinongotarisa maproblems ari kuita vanhu munzvimbo dzakasiyana patakaona ve community podium wabuditsa documentary rao tika takabatikana kuti aiwa ngatiite zvatinokwanisa tione kuti tingazvifambisa sei.
Tichiona kuti pari zvino go yenyu ndeyekureiza mari inosvika kana 10,000 nemaondo renyu imari inokwana here mukubatsira vagari vemugayi tichinyanyotarisa kuti makatarisira kuvaka chikoro?
Aiwa mari hatingati inokwana kupedza kuvaka chikoro, asi zvatinoita isusu ndezvekuti tinotarisa kuti tiri kunyanyodiwa iko zvino izvi ndechipi. Pangadiwa mari toita zvinhu mumastepsi andiri. Saka tiri kutarisa iwo notiona kuti vagari vanga vatanga kuvaka chikoro chavo vane 5 years vachiedza kuvaka block iri. Iko zvino izvi vari kuda madoor frame, vachada kuisa roof nekuplasta. Isusu tinokwanisa kuita sei kuti titange neipapo vanhu vakasapota kudarikidza? Tinoitawo zvimwe zvakafanana nokuisa zviburani, zvinhu zviri kudiwa ipapo.
Tudze iwo zvizere nezvimwewo zvirongwa zvamina zvoparizvo.
Ya, isusu zvatinoita ndezvekuti tinongotarisa kuti pangada rubatsiro ndepapi. Saka ndo zvatakaita kucyclone idai, takavaka zvikoro zvakati wandei mablok ana Rimbi, takagadzirisa mablok kubrikita, takaenda kunana Mandara. Takaitawo citizens clinic yatakabatsirana vanosvika 5,000, takafamba nyika yese kunana Chipinge, Dinga, Vulawayo, Harare, takaita kwese. Iko zvinezvi takabva kupedzisa bloko ratakaita kubhinga rechikoro, nekuti takataona futi kuti vana hapana pokudzidzira. Saka tinongobata patakwanisa kubata toita. Hatikwanisi kuita nyika yose, asi patabata tabata. Zvichingodaro kutiwo pamwewo overtime tinenge taita zvinhu zvakawandawo, tokwanisa kubatsira vana vakawanda kuti vavo vaine future iri nani. Bhozi ndokatiri kunyanyoda kutarisira kuti vana vawane mukana.
Mukuzvisimudzira zvechokwadi, ndaanichikumbira kupfumudzawo vateereri kuti vanoda kuwana ruzivo ruzhinji nezvezvirongwa zvamuinazvo, kunyanya chirongwa ichi chatiri kutaura nezvacho chekungai. Vanokwanisa kukubatai sei uyezve GoFundMe yacho vainoiwana ku?
Inini zvangu ndinonyanyowanikwa paTwitter nepaFacebook. Munouya ipapo mukangonditsvaga kuti Freeman Tari, munondiwana paFacebook, paTwitter. Organization yedu ine website inonzi citizensinitiative.org. Munokwanisa kutitumira email info@citizensinitiative.org. Vanoda kutikandira mari paprojekti yatiri kuita munogona kutiwana paGoFundMe. Mukangosvika mukaseicha kuti Citizens Initiative kana kuti Gweluchena Angai, munotiwana ipapo. Munokwanisa kukanda, munoda kutikandira neeco cash, munotiwana zvekare. Munogona kukanda panhamba dzinoti 0777078387. Mukoma Wellington Maova ndo ari kubata pesiyo yekuZimbabwe.
Tichipedzedu huri kuredu, mukoma, mune mashoko amamuchida kukanda here kuna vatere?
Ndinoda kutenda vanhu vemuZimbabwe because zvinhu zvakaoma, but unoona kuti vanhu vanobatikana nezvinenge zvichiitikawo kune vamwe. Even munhu akaomerwa vari kukanda vatori na mabasa, asi anenge aona kuti sure daitabatsira. That's something that really zvinondibata and I just have to thank vanhu kuti rambai muchingotibatsirawo. Rubatsiro rwenyu rwuri kubatsira vanhu vakawanda. Munogona musingazovaoni muupenyu hwenyu, but vachabatsirawo vamwe zvichienda mberi zvichingodaro.
Aiwa, mhuri yeZimbabwe, regai tichore mukana uyu mukutenda mukoma Freeman Chari nekupinda muchirongwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvekare nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki cheLive Talk The Connection. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Maigove, mhuri yeZimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Yesu simba rangu, simba rangu, Yesu simba rangu, munondipa simba.
Atereri, ndinokuchingamidzai muchirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tinoda kunzwa maoniro evamwe vatereri panyaya yezuva rekunamata yatange tichikurukura nezvayo masvondo maviri apfuura.
Mukoma Wande, makadini makadini, ndi raiti, ndinoitwa Baba Nomsa ndiri pano paGroblast alapa. Ini ndine mubvunzo tiri panyaya yekuti zuva rekunamata ndeipi. Mubvunzo wangu unoti imo mubhaibheri akambotaurwa here kuti nhasi muvhuro, nhasi chipiri, nhasi tatu, kuti vanhu vazoziva kuti sabata yesaturday? Vakazviziva sei kuti nhasi ndosabata yesaturday? Vakazviziva sei? Bhozi, handisi kurangarira mubhaibheri ndichitaurwa kuti mune muvhuro, mune chipiri kana kuti chipiri.
Ndinoitwa Abel Mudiwa pa Louis apo South Africa. Ndinochida kungowedzerawo panhau ya makataura twendo rino yezuva rekunamata. Ini semaonero anguwo ndekuti zuva roga roga rakasikwa naMwari. Kana tangowana mukana chete yekuti timunamate, handioni sekuti pane chakaipa. Ini ndinotenda kuti zuva rimwe mazuva ose akafanana. Zvekuti sabata kana ndo ratinokoshesa, hazvirimo yazvo mumagwaro kuti kana mumwe achikoshesa zuva anorikoshesa nekuda kwaMwari. Anoti mazuva ose akafanana naizvozvo. Saka ini semaonero angu ndivawo yekuti mazuva ose akangofanana.
Makadi hama dzinodiwa muzita ramambo Jesu. Ndinoda kuti rugare ngaruve nemwi. Rangu zita ndinoitwa Pastor Mungu. Ndinoda kutaurawo pamusoro penyaya dzesabata kuti sei vamwe tichinamata mazuva akasiyana siyana. Kunamata nyangwe mukaita chitendero chenyu chekuti munonamata zuva ramunoda muri pachitendero chenyu hazvina basa. Asi sabata izuva riri pamutemo rinotofanira kuchengetedzwa. Kuchero edha unonamata kana kuti haunamati, sabata izuva ramwari rinofanira kuchengetedzwa. Saka Jesu achiuya panyika haana kuuya kuzotapudza mutemo kana kuwedzera, asi wakauya kuzozadzisa murayiro. Saka Jesu waana kuuya panyika kuti sabata risachengetewa haana kumboita izvozvo, asi Jesu wakanyevenusa mutemo nekuti kana pakaitika dambudziko riri sabata, vanhu vanofanira kuti vabetsere chinhu chiri padambudziko kana kuti chipenyu chiri padambudziko zvakaita sechipfuwo. Saka isusu tinofunga sekuti kana tikati isu tinoda kunamata chishanu kana kuti tinoda kunamata zuva resande, toriti ndorava sabata redu. Kana tava kutora pfungwa dzechitendero sesabata, hazvisizvo. Sabata rinotova zuva riri pamutemo waMwari rinofanira kuti richengetedzwe. Eidha hatina kuinda kuungano tsvene kuti tinonamata Mwari, sabata rinofanira kuchengetedzwa nekuti rakatagwa naMwari. Kana Mwari wakati tisauraya ari iye Mwari wakati ngakuve nesabata, tinofanira kuchengeta izvozvo nekuti ivhangeri shoko raMwari rinototitaurira kuti kunyangwe tikaita murayiro 9 yose tichipotsa neumwe, takangofanana nemunhu usina murayiro wose. Saka sabata tinotofanira, kana richitibata pamurayiro ine gumi, tinotofanira kuti tirichengete seimwe murayiro yose. Saka Jesu haana kuuya panyika kuti azoti hakuchina sabata kana kuti achinjise kuti itai sabata richibva pamufungo yenyu kuti munoda kunamata chishanu here kana kuti munoda kunamata sande. Kana sabata rinotova zuva remutemo waMwari rinofanira kuchengetedzwa, zvokwete kuti izuva ratinonamata naro.
Ndinotenda warwa hande nechirongwa chenyu chiKristu netsika icho chamuri kutidzidzisa nguva nenguva pastudio 7 apa. Inini mubvunzo wangu ndewekuti ipapo pamuri kuti zuva resabata izuva ripi? Mubvunzo wangu ndewekuti iwo mambo Jesu wachiri kurarama, wachiri kuzvifambira, zuva raicherekedzwa racho wasati varoverwa, wachiri kuzvifambira zuva raicherekedzwa racho musi upi? Isaturday here kana kuti isande? Maybe ndio kuti pave neclarification mazvita.
Tinokutendai vateereri nemashoko enyu. Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvechitendero zvamungada kuti vamwe vazive, tumirai maaudio enyu kunhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa woenda kuScotland kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze unokokerwa neUnited Nations. Hurumende yeAmerica inoti haitambire zvakataurwa nenhumwa yeUnited Nations panyaya yezvirango, ichiti kutadza kutungamira nyika nekutyorwa kwekodzero dzevanhu ndizvo zvakanganisa Zimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muina Gibbs Dube uchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 31 kumfumfu 2021 mokepstube. Ngendabeni zethu namhlanje, uhlangothi lwezempila kahle luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe.
Umkhuhlane lo khona i-COVID hayi uthulisile lapha emaphisa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba uzafika namhla eScotland emhlanganweni o-United Nations Climate Change Conference.
Uzahamba emhlanganweni we-COP26.
Kulabanye abalungiselela ukutshengisela emigwaqweni eScotland bekhonona ngokwenziwa nguMnangagwa lohulumende wakhe eZimbabwe.
Siyabe sitshengisela ngokuba khona kukapresidenti weZimbabwe u-Emmerson Mnangagwa. Sizabe sitshela umhlaba wonke ngobubi buka-Emmerson Mnangagwa.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Bona bafika phose amathumi amathathu 28 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Lubika ukuthi bedlula inkulungwane ezine lengxenye 4,677 asebebulewe ngumkhuhlane lo selokhu waqhamuka nyakenye kwele Zimbabwe. Luthi asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 bedlula izigidi ezintathu 3.3 million, kuthi asebehlatshwe eyesibili labo bedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.6 million. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba uzafika namhla eScotland lapho zangena khona kusasa umhlangano omkhulu ohlolisisa ukudumala komkhathi we-2021 United Nations Climate Change Conference kumbe i-COP26. Umnumzana Nick Mangwana unobhala ohlangothi lukahulumende olubona ngokuthulwa kwemibiko ubike enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuba uMnangagwa usuke eZimbabwe ekuseni elubhekise eGlasgow. Engakasuke eZimbabwe, uMnangagwa utshele abalandeli bebandla leZANU-PF emhlanganweni owe-annual National People's Conference ukuba ulakho ukuhlangana lomnumzana Boris Johnson okhokela ilizwe leBhilitane labanye.
I'm coming to Glasgow, to the United Kingdom, after over two decades. It's after more than 2 decades have passed without Zimbabwe leadership going to the United Kingdom.
Ngizahamba emhlanganweni we-COP26. Lokhu ngokuqala ukuba inkokheli yebandla leZANU-PF ivunyelwe ukuya e-United Kingdom phakathi kweminyaka eminingi kakhulu. La ngamazwi kaMnangagwa athathwe kumabonakude ngumsakazo we-ZBC esemhlanganweni webandla lakhe eBindura. Umnumzana Monet Xavier Zabare okubandlaleli eBhilitane uthi sebemelele ukwamukela uMnangagwa.
We are looking forward to receiving His Excellency President Emmerson Mnangagwa as ZANU-PF UK. Everything is ready for him in terms of support and showing solidarity.
Sinabebandla leZANU-PF simelele uMongameli Emmerson Mnangagwa. Sizimisele ukumsekela ngesikhathi esemhlanganweni we-COP26. Siyawuthakazelela umsebenzi wakho uMongameli. Sikumelele lapha eGlasgow.
Glasgow COP26.
Kodwa kulabanye abathi eBritani akumenanga livumele uMnangagwa ukuba ethekelele ilizwe leli ngoba uphula ilungelo loluntu. Umnumzana Panyika Karimanzira okuhlanganiso ye-Restoration of Human Rights Zimbabwe uthi bazatshengisela eGlasgow kusasa langolwesibili bekhonona ngokwenziwa nguMnangagwa eZimbabwe.
Siyabe sitshengisela ngokuba khona kukapresident weZimbabwe u-Emmerson Mnangagwa. Sizabe sitshela umhlaba wonke ngobubi buka-Emmerson Mnangagwa obubalisela iGukula Hunti i-genocide ayenza eZimbabwe, okubalisela ukubulawa kwabantu abaningi eminyaka edlulileyo, bebulawa ngenxa yakhe yena uMnangagwa lakathesi lokho kuqhubeka phambili lokuhlunguluzwa kwezizalane zeZimbabwe konke le corruption konke lokuthi khona vele ilizwe alimanga kuhle
kusenjalo ingcwethi ezibona ngokudumala komkhathi kanye labalimi bavumelana ukuba kuguquka komkhathi sokuhlukumeze uZulu eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. UMavis Gama usethulela lolodaba.
UMnumzana Washington Jakata, umqondisi wohlangothi lukahulumende olubona ngokwenzakala emkhathini, uthi abantu bathwele nzima emhlabeni wonke jikelele ngenxa yokhudumala komkhathi okubizwa ngesilungu ukuthi yi-global warming. Uthi ngakho-ke uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa eScotland luqakatheke kakhulu.
It is extremely important for the president to participate in this climate change conference to really support the cause of Zimbabwe and to showcase that Zimbabwe is moving along the lines of the global pathways of going green and to ensure that we also put across our message in terms of mobilizing our resources for climate change adaptation in the country.
Ukuqakathekile kakhulu ukuba umongameli ayingena layo umhlangano we-climate change ukusukela ukuphathelana leZimbabwe kanye nokubonisana ukuthi leZimbabwe lenza lokho okumele likwenze ukusebenzisa ezinye indlela zokuthola amandla kagesi kanye nokwazisala umhlangano endabeni lokubuthaniswa kokudingakala okumelane lenguquko kwezomkhathi.
UJakata uthi ukukhudumala komkhathi kukhathaza abantu abaningi kakhulu eZimbabwe.
Droughts are becoming more and more in the country, and the time has come for us to ensure that we implement various strategies to cope with these droughts, including expansion of our irrigation capacity, as you've seen the government efforts.
Izihlakala zokoma lokho zisanda elizweni, kungakho sesifikile isikhathi sokuthi sibona ukuthi sisebenzisa njani indlela ezihlukeneyo okumelana nalokhu kuma okubalisela ukuqhelisa indlela zokutheleza, njengoba libonile nje imizamo kahulumende ukuthi uzinikele okungakanani kulokhu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Everson Ndlovu ofundisa okumayelana lobunzima obubhekane loZulu kumbe i-disaster management ekolijini le-National University of Science and Technology.
Kakhulukazi kithi lapha eZimbabwe esinabantu especially esithi ngama-family farmers emakhaya ethu, emakhaya as in the rural areas, esingakwazi ukuthola i-climate information ngesikhathi esihle. Abalimi emakhaya sebehambe balahlekelwa yizifuyo ngokusweleka kwamanzi. Kusithi kunjalo abaningi futhi sebehambe bayekile completely ukulima, sebemele ukucela ukudla kuphela benikwa zinhlanganiso zimizi eziphathisa abantu.
UNdlovu uthi ukuguquka komkhathi kuphazamisa njalo umnotho kaZulu kanye lowelizwe.
Ukulahlekelwa izifuyo zabo, ukuswela amabele, indlala emangalisayo, kakhulukazi ukuswelakala kwamanzi. Nxa lithelelana izulu lakhona kuba lalokhu esithi ngama-mid season droughts.
UMnumzana Dumisane Nyoni okuhlangothi lukahulumende olukhangelane labalimi olwe-Agricultural Extension Services uyakusekela lokhu esithi bathwele nzima abalimi ngokukhudumala komkhathi.
Ukuswela ukudla kubuye kudale ukuthi kungahlaleki emakhaya, yikho uzathola ukuthi olutsha lugcina lusiya emadolobheni kumbe emazweni asigombolozeleyo besiyadinga amathuba emisebenzi. Lokhu kubuye kwenze sisilele amandla esikuthi ngesilungu yilabor yokusebenza la ngomnyaka lapho izulu likhona, siyasilela amandla okusebenza ngoba sokusele abantu abadala kuphela ekhaya, kungasela abantu abatsha abalamandla ukuthi benze imisebenzi esiyabe sikhangelele ukuthi yenziwe.
Ukuguquka komkhathi uNyoni uthi kuqhubeka kungenisa abantu kundlala engapheliyo minyaka yonke.
Izifuyo yiyo ibhanga yethu, nxa ukudla sikulime sathola okulutshwana singena esibayeni sithengise, siqalisela inkukhu, imbuzi, sicine sithengisa inkomo ukuze sizuze imali yokuthenga ukudla.
Abalimi bavumelana lengcwethi lezi besithi kumele umhlaba wonke jikelele ulwisane lokuguquka komkhathi. Omunye wabo ngumnumzana Tapson Cheda ohlala emachecheni esabelweni seMathebeleland South.
Unjenje la manzi asehlupa abantu behambela manje unatha somuthi kuyenatha njengathi khona apho somuthi abantu baye lapho kula madamu khona bele asehanjelwa sibila manzi vele nje bekumuthi ngabe ngalesi sikhathi sesilimile amazambane sephansi sehlanyelwe kusayo siyafika uDisemba lesikuvele sesizokuphathi kwehlobo kodwa nje sokutshintshile sesiyasize silime kubodisemba khona.
Akwaziwa ukuba inkokheli yomhlaba wonke jikelele izaphuma lani emhlanganweni lo eScotland okunganceda uZulu othwele nzima ngokukhudumala komkhathi okudalwa yintuthu ephuma kumafekitali ezimoteni lokunye okwenjiwayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Wenze maphandleni namhla sesigabeni semaphisa. Ake sizwe ukuthi umnumzana Themba Moyo ubhekane lani esigabeni lesi.
Maqondana lesimo somkhuhlane lo khona iCovid hayi. Kuthulisile lapha emaphisa kuthulisile. Abantu nje bazikhohlele kodwa abanye bayagqoka nje ama-mask, kuyasanitizewa mawungena emashopu nje yabona abantu bayasanitize lapha. So I am born nje okunye kungabe ke kumbukuzwa ukuthi ngibe laphana kule ukhona inoba nje uCovid manje hayi kanti sikuthulisile sibili.
Siyakuzwa kakhulu baba Moyo okunye ke obhekane lakho khonapho.
Imali iyo ehluphayo lemsebenzi. Akukho imsebenzi lapha vele kayikho sibili. Indawo leyi idrobo nje idliwa lidrobo elincane. Elisakhulayo so akula industry such industry ekhona kusezimayini lapho abantu abangani bayaphephela khona besenza ukutshekeja kodwa la imali yangikhona nti iyahlupha nje so okuhlupha kakhulu ukuthi lekuthengeni mina njengomuntu osebenzayo osikhwelela wona ibhondi leli so ibhondi leli lisisebenzele kuhle ngoba into eziningi lapha zithengiswa ngeforex. Izitolo eziningi vele zithengisa nge-forex. So kuyikuthi thina abanye kuyosokunzima ukuthi enye into nxa uyifuna especially kwizitolo ongaluncane lokho labantu nje babe bezithengisela nje phandle. Nxa uyifuna sekumele uqale uye kulaba abatshintsha utshintshe imali yakho unaleyo encinyane yabe ingatsho lutho. Ngibona ngani okwendlala sibili hayi kukho ikhona sibili yiwathi sibhothi sekuyi-rain season lezulu lakhona lingana likani kuhle kuhle nje kutshengisa ukuthi alikani kwethi ndawo lapha lokho lingakazilini.
Kwezemaphandleni lamhla besesigabeni semaphisa esabelweni semathebeleleni South sizaxoxa labanye njalo abantu ngeviki ezayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abaningi kweleSudan abatshengisela emigwaqweni sebevalwe indawo eziningi bekhonona ngokuhluthulwa kombuso libutho. Bathi kumele kubiselwe embusweni uhulumende wangena usanda kukhutshwa esikhundleni wayengumongameli u-Omar al-Bashir ngomnyaka ka-2019. Abantu abahlome baphelela baphuse babulala intatheli zindaba i-Iran Broadcasting Corporation namhla kwele Afghanistan. Uhulumende we-Taliban uthi usehlolisisa udaba lolu. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika ukhangelwe ukuba uzakwenza umhlangano lo mongameli Tayyip Erdogan wakwale Turkey ngesikhathi kusenziwa umhlangano we-G40 summit eRome. Ababili laba bazakhuluma ngokungazwisisani ngokwenzakala kwele Afghanistan, Syria, Libya lamanye amazwe. Okwamanje sokuyisikhathi samasiko.
Yena baba mkhulu babe lobola usenze.
Kuhlelo lwamasiko namhla sixoxa ngomama otshatileyo othi uhlutshwa ngutikoloji. Uthumele lokhu enkundleni yokuxhumana eWhatsApp.
Zihlobo zami uNdofa lo ngiqala ukumbona nge-lockdown. Into le ekuqaleni kwami kuyibona ibe ilithunzi elimnyama ekuqaleni ingakazibonakalisi ukuthi iyinto mhlobo bani. Into le ngagcina sengiyibona ukuthi into enjani. Undofa lo zihlobo zami uyabuya ebusuku every day. Ebuya ebusuku every day. Mafika endlini umzimbo wami uyalumelela ungihlungitshela ukuthi undofa lo nangu sefikile. Sengishadwe ngundofa endlini zihlobo zami. Kusenzakala njalo ngiphethe ingane encane ena 5 months. Mayifika lundofa lengane leyikhala njalo. Zihlobo zami sengikhathazekile emoyeni. Angilali ebusuku. Undofa ulala lami every day. Sengingumfazi kaNdofa. Angisakwazi ukufocus even kurelationship yami.
Uze sihlaziye udaba lolu siphoqe lenyanga uMancube.
Umuntu okhathana phela lo. Ukuthi ungamncedisa njani ngoba yena uyofuna ukusetshenzwa. Ongenelwa yinyamazana leyo. So ekhona ngale lobo ungazuyenzeni. Ngoba khona lapho okhulumela khona inyanga ziningi ziningi ezinye esizithumezeleyo ezikhona ngale eSouth Africa ukuthi akancedise lo njobani abanye bathi kasuku mahambe ngoba undofa nxa uhamba vele yabe sezwile kudala ukuthi wena usuhamba yabe sezwile ukuthi wena subaleka and then kasofuna umuntu oseduzani akwanisa ukutshaya isichelo esinzima esikandofa amnikele amafutha okuthi agcobe into leyani ingambambelele amnikele amafutha ayezinyamazana zonke ompisi obani bani uhlanganise lemithi wenza ukuthi undofa njani angambambelele manje njengobani kunjalo kunzima emuntwini okhatshana kubani umuntu ekhuluma eseduze kuyabe kulula. So inyanga ngale zikhona sibatshelile abanye ngalo ukuthi bangancedisa.
UMancube uphinde wathi
nxa ngafa even abazali bakhona they was to bula somewhere. Lezihlobo ezikhatshana leziseduze zazi zikwazi ukuthi ubaba lo wenze into embi. Imbi kakhulu yena wayengafakanga komunye umuntu ezefake kuye. Umzondeni wayemkomisela khona ukuthi amnike inyamazana. Ha kunzima lokhu mntanami kunzima kakhulu. Kunzima. Kuyethusa. Abantu bayathuthumala ngayo linto. Kunzima kakhulu ba. Kunzima sibili hayi. Kubuhlungu futhi. Umntwana sezezivika emphakathini. Yena kezwa yini la ama-audio. Akhulunywa yena. Wayena engawezwa ukuthi abe lesihlelo athatha into yakhe ehambe eyilahlela kathana le.
UMancube yinyanga enkulu ehlala eZimbabwe. Ngilethemba lokuthi sizahlangana kuhlelo lolu singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukameli Khomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Sibingelela nebantwana benkosi kumagumbi wonke amano omhlaba lapha ngali khona ngilalele ngalesi sikhathi ilizwi lokuphakamisa imphefumulo yethu. Namhlanje ke sizakhumbuzana ngelizwi elisithola encwadini ezenzo njalo isahluko sesifica ngempilo. Sibaleke indima u-18 sisiya phelela ku-19. Kufundeka kanje. Kepha uSimoni ebonile ukuthi ngokubekwa kwezandla zabapostoli uyaphiwa umoya waletha imali kubo. 19. Wathi ngipheni nami lawo mandla ukuze ilowo nalowo engibeka izandla phezu kwakhe amukele umoya ongcwele. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, lapha sizwa ngomsebenzi wabapostoli beqalisa leli vangeli ababelitshumayela. Ngaphezulu ungayilandela indaba lethi banengi ababebuya ukuzokhonza labapostoli. Abapostoli ke ababeke izandla Masibebekwe izandla kuningi okwakusenzakala. Babe sila abagulayo, babe samukela umoya oyingcwele okubaqinisa, lokubanika ithemba, lokubanika isibindi, ngoba yiwo umsebenzi kamoya oyingcwele lowo. Kodwa uSimoni lapha esizwa khona, esibale khona uthi yena ngumbono wakhe umoya oyingcwele kaNkulunkulu uyathengeka ngemali. Sizwile esithi kubapostoli akele nginike lami lawo mandla ukwenzela ukuthi lami ngenelise uwasebenzisa lawo mandla. Kodwa ke yena wayengafuni ukuwasebenzisa ngobana engakamoya, kodwa wayethembe imali yakhe ayelayo. USimoni kalanhloni kayangeke uvula umlomo athi ngiphenini lami lawo mandla, nansi imali ngilayo. Empilweni baningi abantu abacabanga ukuthi imali kumbe ingcebo abalayo bangeza abakufunayo ngayo baze bagabhele lamandla kaNkulunkulu. Ayikho into enjalo. UNkulunkulu kathengwa. Abantu sebejwayele ukuthenga ezinye izinto lapha emhlabeni. Siyakwazi ukuthi ulalo ukuthiwa umuntu uyadiza abhadale imali lalapho ongamelanga ukuthi aluwabhadala imali khona, ngoba nalokho akumele akwenzelwe. Yikho okuyabe vele kumele akwenzelwe engabhadalanga imali. Lapha sibona inkohlakalo kaSimoni. Njengoba uSimoni ele mali ucabanga ukuthi usengaba yini. Baningi abantu abagwaba ngalokho abalakho, bazitshaye izifuba baze bacabanga ukuthi bangadiza bathole umoya oyingcwele. Lokho kabakhohlwe baphinde. Ungayibala usiya phambili, iyakutshela kuhleke lindaba njengoba siza ke siqhubeke ngayo. UNkulunkulu kathengwa ngemali yakho, kathengwa ngokuba nguwe kwakho. Kukhona umele ukwenze, ukwenzela ukuthi izinto ziuhambele kahle. Ungaze waba yilokho esukuzwa ngoSimoni, indoda egcwele inkohlakalo ecabanga ukuthi uNkulunkulu uyathengwa ngemali. Imali yakho zihlalele layo. UNkulunkulu asenzele kuhleke, asiyenze sinazelele ukubana umoya oyingcwele kawuthengwa. Asikhulekele uNkulunkulu. Vula ingqondo zethu, samukele amaqiniso elizwi lakho ukubana imali yethu ingazake ithenge usindiso lethu. NgoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungathini lakusasa. Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani umthwakazi omuhle zim papo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu namhlanje. Igama nguMike Wobe. Namhla sixoxa loCynthia Chigwenya okumsebenzi wokuthuthukisa abasakhulayo elizweni. Sixoxa ngohlelo lweAsake Festival oluqoqwe umthakazi weCenter for Innovation Technology, abanye bathi site.
Siyabonga kwamukela kuhlelo njani siso?
Siyaphila njani?
Hayi ngiyaphila, ngiyaphila. Awusitshele okuningi ngale conference.
Masithi siyabonga ngokusinxusa. I-program e-Asake Film Festival, program e-ranwa i-organization abathi Center for Innovation and Technology, so e-site. And e-site has been doing a lot of work on post-conflict reconstruction and development and peace building ngoBulawayo.
I-Asake Festival, singathi ijonge ukutshengisa uZulu okwenzakala kwele Zimbabwe ngesikhathi se-Gugurawundi nokunye okufanayo. Ubona ngani okwenziwa inhlanganiso ye-site kuqakathekile na?
Ngibona kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bebe ne-platform or indawo la abakwazi ukukhuluma khona ngale zinto ezibahlukumezayo or ezibahlukumezile. Kuqakathekile kakhulu because sithola ithuba lokuthi sikwazi ukubona ukuthi la singasiza khona yikuphi without having to detect from phezulu or from people abanga-experiencanga. into zodlame. Uqhakathekile ukuba la ma conversations afana nalawa. Masizoyakha isizwe esibambeneyo, isizwe esithuthumayo kuzo zonke izinto. Uqhakathekile ukuthi abantu baseZimbabwe babe bibambene, regardless of their ethnic or cultural background.
Ngase sikhangela indaba zokubambana okuthuthukisa ilizwe. Ubona ngani uZulu yena kumele adlale indima enjani ukuthuthukisa eZimbabwe nxa sesikhangela indaba zokubambana? It's nothing as easy as peace building.
Masikhangela indaba ze peace building or ukubambana. Ilizwe liyakhwa ngabantu abahlala kulizwe. So akuso responsibility osomapolitiki kuphela kumbe iresponsibility yohulumende kuphela. Kwamele wonke umuntu waseZimbabwe or wonke umuntu olesifiso sokubona ilizwe lakithi liphumelela abe ekwazi mayelana ngama-social dynamics afana nalawo esikhulume ngawo ukuthi there were incidents of violence. So wonke umuntu kumele abe aware, abe conscious and also to contribute to the conversation about the national peace building and reconciliation. Kuqhakatheke kakhulu especially for abantu nje abafana nami lawo ukuthi bakwazi ukukhuluma ngalezi zinto ngoba emphakathini sihlala abantu abangama victims or ama survivors walama incidents either away background kumbe incident away political violence or ama incidents awumthamba chini which was less than 20 years ago. So emphakathini kukhona laba bantu sisahlala aba affected ngalezi zinto. So kumele sibekwazi ukuthi how do we each of us play a role in building a better Zimbabwe people.
Ayike zuluka ndaba sithanda ukubonga uCynthia Jigwanya ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Siluqhiba lapha uhlelo zulukanda basodibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwethu lwe-Live Talk at the Connection. Lapho siqhubekela phambili sikhangela ukuhlangana ngabatsha elizweni. Olevalisayo ngenjabulo igama nguMaikove. Mthwakazi omuhle zim papo muhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Maikove. Kwezomculo sileqembu le-Light Machine Gun Choir. Akasizwe omunye wabo exoxa no-Ezra Jesus Banda.
Size saba lenhlanhla enkulu sabathola kunini sibafuna Light Machine Gun Choir eyazalwa uthi LMG choir eyaziwayo ukuthi yehlabele ubaba umdala uDr. Mqawuwa Nyongo Nonkomo, Baba Lizo, Nguyeke was totally Lizo na se Zimbabwe. Namhlanje laba babili ama members ase khona e group le bantu ekhuluma kuthi bonke bafa abantu baphile linjani? Wena ungubani?
Mina nginguTedis Moyo, founder member ye LMG choir. Sai founders na wabili baba LMG
Sitshele ngaleli qembu lapha ke mama usitshele ukuthi labunjwa kutheni kwahamba njalo.
Iqembu leli labunjwa sisezambia lalisenzela ukunika imorali ababebekululeko ababephatisipeta phandle besilwa belwela inkululeko yelizwe lethu eleZimbabwe. Yikho basukela khona ukubana kube lentshintsha yokubana sihlabele si-encourage ama-congress phandle ukubana asitande ngokonke ngokuqinisekileyo kuze sihlobo sibuse njalo sihlabela silandelayo. Ngathi i-LMG was a part of like a recorder ama historical events awenzeka.
Siyabonga kakhulu Ezra Jesus Banda. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abavulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ababili izolo eZimbabwe. umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba uzafika namhla eBritane emhlanganweni we-United Nations Climate Change Conference. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje.